mzini Marvelous mflanganya huye ndichiti hei no misowe na uzelu za nasi china ndira 18-2018. Mutunga niri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vano uzwa nire mabizimisi munyika kuti vano fanirwa kuona kuti munyika maita zvose zvinodiwa kuitira kuti vemabizimisi vaite basa ravo pasina chinovambunyikidza uye kushandisa mukana wokuita apo vachange vari kumusangano kuDavos. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Engineer Elias Mudzuri vanoti bato ravo rakagadzirira zvakasimba kukunda musarudzo dzichaitwa munyika sezvo rakagara richikunda musarudzo dzinoitika munyika kunyangwe hazvo ZANU-PF yaibiridzira musarudzo dzacho. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti hurumende yava Mnangagwa haisati yavapa mari dzechikoro dzevana vavo sezvinotarisirwa uye vanoda kuti mari idzi dzibhadharwe nechimbi chimbi. Vechidiki vakawanda munyika vovhiringa upenyu hwavo nezvinodhaka zvavari kushandisa. Muchirongwa chewomen's round table chemadzimai palivestock nhasi na8pm tiri kutarisa mabhizimusi angatangwe nevanhukadzi panguva iyo zvinhu zvakaoma munyaya zveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 6080 15580 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na2pm mazuva ose uye chirongwa chemazuva ese cha7pm paLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tichange tiri kupa mukana kune madzimai nevanasikana kuti vataurawo zvavakatarisira gore ra2018 nyanya munyaya dzemabhizimisi. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.